Ongororo iyi yakaitwa gore rakapera nesangano rakazvimirira reBotswana Network on Ethics, Law and HIV AIDS Bonela mumadhorobha eGaborone, Palape, Francistown neKasane, uye inoratidza kuti vanhukadzi vanoita basa repabonde vanosangana nemhirizhonga pamwe nokutyorerwa kodzero dzavo. Asi nepamusana pekuoma kweupenyu, vanhukadzi ava vanoramba vachitengesa miviri yavo kuitira kuti vararame. Ongororo yeBonela inoratidza kuti zvikamu zvakaongororwa 50 kubva muzana zvizvarwa zveBotswana uye zvikamu 40 nezvishanu kubva muzana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuitawo mabasa ekurarama nekuita zvepabonde kuitira kuti zvirarame. South Africa, Mozambique, Swaziland neMalawi dzine zvikamu zvitatu kubva pavanhu vakaongororwa ava, zvichireva kuti vakavandisa vanobva muBotswana makare vachiteverwa neZimbabwe. Mukuru weBonela amai Cindy Kilemi vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutsvaga nzira dzekurarama nekuita zvepabonde sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezvoupfumi kuZimbabwe kwazviri kutiza. Mumwe ari kurarama nekuita zvepabonde uyo ada kudaidzwa nezita rekuti Kelly anoti akauya kuBotswana achitsvaga basa. Asi nokuda kwekushayikwa kwemabasa muBotswana, Kelly anoti akapedzisira oshandisa muviri wake kuitira kuti awane mari. Chimwe chizvarwa chekuZimbabwe chinoda kudaidzwa nerekuti Melody chinogara mudhorobha reFrancistown. Melody anoti akauya muBotswana nechinangwa chekutsvaga basa rekuruka musoro. Nepamusana pekuti aisawana mari, Melody anoti akatanga kutengesa muviri wake kuitira kuti ararame.
Ndakauya muno muBotswana ndichida kuruka musoro, ndopa taitira mutown. Saka vaSwana vane jealousy, saka vairamba kuti tiruke tiri pamwe chete. Saka vaibva vamumhanyara kana kumapurisa, tobva tabatiwa, tobva tabhadhariswa. Saka kuti uone license yekuruka kana yekuita sei muBotswana hazvikwanisiki. Saka ndakabva tazotanga kuita izvozvo zvebusiness zvekuita masex workers. Musi wokutanga wandakatangisa ndakaenda vamwe vangu vakanditi hatitangei izvi nekuti zvauri kuita izvi hona unogara uchisungwa nemapurisa, saka ngatichiita izvozvo izvi kuti uone kuraramisa vana. Saka ndakabva ndazotanga ndinofunga gore rineri ndirechi5 ndichiita izvozvo. Saka ndikuonawo zviri nani kuti ndikukwanisa kuraramisa mhuri dzangu. Madiseases tinoatya but ndinoprotekta, tinoshandisa makondomu.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho charamba kudomwa nezita chinoti chakanyengetedzwa neshamwari dzacho kuita basa rekutengesa muviri wacho sezvo mari yachaitambiriswa yaive shoma.
Mwana wangu akatomborega kuenda kuchikoro nenyaya yekuti ndaishanda ndiri maid. Ndikabva ndatadza kubhadharira mwana school fees, ndikabva ndatadza kutengera mwana zvinhu zvokushandisa. Saka ndakatoona kuti ndikaenda kuroad at least ndogona kuti ndiraramise mwana wangu zviri nani. Tinotya but through situation hapana zvimwe zvaungagona kuita, kungoita but tichiona kuti zvino iriski but ndopa tinorarama, hapana zvimwe zvokuita. Vanotirova vaende mapurisa emunomu kazhinji kacho havasi kutombotibetsera nezvazvo, vanokuti vanotirasirira. Asi kuti unofanira kuti iwewe its gambling, handiti unogona kusangana nezvakaipa nezvakanaka.
Ongororo yeBonela inotiwo pavanhu vakaongororwa mutsvagirizo iyi zvikamu 41 kubva muzana vakadzi vasina varume, uye zvikamu 22 kubva muzana vanhukadzi vanogara nevanhurume kumba. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hweruzhinji vaMorgan Mutambanengwe vanoti kurarama nekuita zvepabonde kunowedzera mikana yekuti munhu abatwe neHIV iyo inokonzera chirwere chemukondombera.
Machances nemarisks ekuti chirwere chiwapinde anowawandira pakufamba penguva, nekuti makastoma awo anouya vakasiyana-siyana. Saka pakufamba penguva paya paya pane imwe yekuti unozosvikirai kuti munhu anobva afunga kuti iye akugona basa racho, kasi basa raari kushanda naro ibasa rekuti chinyi, iro rakatoipa kare nakare.
Sangano reUnited Nations rinoti zvikamu 22 kubva muzana zvevanhu vabvezera muBotswana vari kurarama neHIV, vamwe vacho vatove nechirwere chemukondombera. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vemuZimbabwe husinganyatsozivikanwi sezvo vazhinji vavo vari munyika iyi zvisiri pamutemo, sangano reInternational Organization for Migration rinoti muna 2009 muBotswana maive nevanhu vekuZimbabwe vanosvika 100 rezviuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.